Hey Tata olazimpapo omuhle ndinomgamtshira emtshirongo kwatshelu uhlelo The Connection lilami uMike Hove. Welcome, welcome, welcome zimpapo omuhle. And today is Tuesday, the 21st of May 2019. Ibizo lami, my name zimpapo omuhle is Mike Hove. Once again, Zimbabwe omuhle, welcome, welcome, welcome. Mune chirongwa chedu, uhlelo The Connection. Lilami uMike Hove, chirongwa chedu, cheve chidiki. Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth-related in Zimbabwe. Today is Tuesday, the 21st of May, 2019. Tonight on The Connection, as you all see within the titles of the program, we're discussing the impact of Zimbabwe's economy, which seems to continuously cripple on, which seems to continuously be crippling. However, we're trying to focus on, the impact of it on its young entrepreneurs. The nation's economy, which is currently heavily reliant on, of course, the informal sector and the nation's black market, was dealt a huge blow last week Thursday when the masses woke up to the exchange rate on the black market increasing, shooting sky high from, of course, to one bond is to six, one US dollar is to six bond. Now, of course, we also saw the price of fuel going up today. Now, the new price of petrol is $4.97. Of course, now this is in bonds. And the price of diesel is $4.89. According to experts, they're expecting that this price of fuel going up as usual, as per our understanding within society, the price of fuel goes up, it means everything else is bound to go up. Isinkwa might go up and more. +12026192077 is the number to call. Or, of course, you can text us. Oh, sorry, if you're looking to text us, it's +12026550318. And, of course, if you're looking to call us in, live on air, it's +12026192077. However, for our radio fanatics, Zimbabwe Omuhle, you can catch us on our 909 medium wave frequency 4930-6080 and of course 15460 kilohertz. And of course, for those that love ubulembu bokuzilibazisa internet, internet, we're broadcasting live on our three web pages, those being www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and of course www.voandebele.com. Now, for those that love Facebook, sikhona njalo, we're broadcasting live on our three Facebook pages, that it being VOA Studio 7, VOA Ndebele, njalo sikhona ku VOA Shona. Saka nyora ima comments, balani milayezelo, nyora ima number, and if you're looking to join us, we will be calling you. Musa kanganwe, shea ichirongwa.
Hey, hola, ndeipiko, hamadzangu. If you are with us right now, you are tuned into The Connection. I'm your host, Mike Hove. Tanki, abontanga. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Now, all I ask is that you follow us on social media and join the conversation. Our Facebook pages are VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Or you can text us on WhatsApp. The number is +12026550318. To converse with me, follow me on Twitter and Instagram. The username is at BigMike3, BigMyke3.
Now, DJ Skyver, tonight, imali yeqolo. DJ Skyver has been one of the people who are nominated for the Bulawayo Arts Awards. So, limvotele, bafethu, limvotele, mthokazo omuhle. Musa kanganwe, nasi pachirongwa chukubata nyaye yemamiro akaita zvinhu munyika. At BigMike3 is the username on Twitter and Instagram if you're looking to chat with me. However, Zimbabwe Muhle, we're here broadcasting live on our three Facebook pages for the next hour. So if you're looking to chat it up with Big Mike, nyora ima comments, nyora ima number on our three Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, sikhona njalo ku VOA Ndebele. Now siloku sikudaba lunye, whilst we're on the same topic of the economy, Zimbabwe has recently been suffering power cuts, with some going for as long as a minimum of 10 hours. I have heard of some people saying, "Hi, Mina Mike, I haven't had electricity for 13 hours." Now, of course, government has accredited this to low water levels in Kariba Dam. Let's take a look at how this is affecting the country's economy.
Trophies, since I'm butcher. Yeah. But right now my character gets it under for at least eight hours. Yeah. Under 8 hours, so much affecta. I don't know. Since then perishable goods. I end up just gonna tissina, could check on your magazine. Aba nguru kumwana nguru ngezero, but apana chando. Chando chiri mwari chiri chakuseni. Paya su mwendo magezi, sakani su su. Aba nguwana nguru na pegu, ka space kengwe su, mwini ka chando mchana, nori sere. Ndo ziri po mkoma, ma wanche. Andu mwana ezu mkoma, iri jerikeni, sakuto gara naro mwono. Pozi. In time, magazano kwenye saka utenzi wa manya ma service, chumba sio varomba manya ma service, mira uchagaji diesel, utisema ma generator, kundo uti basi alfambe, posto basi daro basi daro diesel ma generator, alfambe, mwa sisi wa mruguone, ezo right now, apa ni ujira wita diesel ajo, tawo sio ita, sio uti mdo ba dzama niro, wabawa ma six, wabawa dzawa wabawa kwenye noda yao, wana wita basi, pasi noda raja alfambe mkuu, doo siri pamoja mira zaidi.
I'm John Alfonso. I'm a private tutor at a private school in Harare. Here I am marking a children's book and also preparing for tomorrow's lessons. And with this load shedding, it's been very difficult for me to do that. I'm using the candlelight, and it's difficult, and it's not good for my health. Look at my eyes using the candle. Candlelight isn't that bright. Now I can take an aid of my phone to assist me in marking this work. Look at this. It's quite difficult for me. And I'm worried. I can't draw the candle closer. I might drop wax on children's books, and that would be difficult. I'll be in hot soup at school. The way to go is the solar system. I don't know what the government will do, but to bring about solar, that will save the situation. But long back, 5 years ago, they were talking about going solar. I don't know where the project went. It just vanished in thin air. So I think if they embarked on this project, it would be somewhere.
Zimbabwe moshe liyazibonela nje muri kuzvionora mega ma consequences ezviri kuitika munyika. Magetsi ari ngoenda 10-12 hours. Vanhu havana magetsi, muri kuonawo avo vanoita basa rekuva mabucha vari kuchema. Hanzi aiwa, nyama yedu yakuita zvokuora mazuva ano. We have to find a cool place to store it. Vamwe vari kuchema chema vachiti oraiti takutenga ma generator, asi muri kunzwawo zvekare nhasi kuti fuel went up Zimbabwe muhle. So kuti chii chichaitika, hatisi kuziva. Takatarisira kuti magesi angu nhasi achapinda muchirongwa, vachange vachinditsanangurira kuti where to from here Zimbabwe muhle. Kwotosiloku sikudhava nyune, tichiri panyaya imwe chete. VOA correspondent Columbus Mavunga is on the ground, and he dove deeper into the issue and he properly explained what exactly is going on with regards to the country's energy sector. Let's take a look.
Workers, due to low levels of water in Kariba Dam on the border with Zambia, the country's main hydropower source. This 33-year-old runs a small barbershop in a middle-class suburb in Harare. Last week, he bought a solar power system for about $250.
What made me buy this solar power system are power cuts. We can go for 8 hours without power, or even the whole day without power. 8 hours is a whole production day, yet I depend on power to get money for food and rent. So if you miss a whole day of production, it means all that money is gone.
He says his previous backup is no longer an option.
Generator tairishandisa mazwa kana kuti midzi yakapfura pasiri. Nye kuti ma yaimbowanika. Fuel zvakanaka.
We used to rely on a generator during power cuts, but now with fuel shortages, it means more hours looking for it and less production. So we substituted it with a solar system.
Saunengo to one of the Maria would say, Yakuinda Sakatakata, generator says, oh, fuel units, but it is a solar system.
The cleaner energy isn't within reach for many Zimbabweans. Still, solar power companies say business is up and many customers are seeing the benefits of using the new power source.
It's actually cheaper than grid power.
What are people mainly interested in?
People are mostly interested in inverters, you know, backup inverters, even solar water heaters. I think it's an advantage to them, and people are actually realizing that it actually benefits them more.
Last week, President Emmerson Mnangagwa demoted the country's energy minister due to fuel shortages and power cuts. Monday, officials said Harare is asking the public for possible long-term solutions. One private company is working to build a solar power plant to help feed into the national grid. Central Grid is located about 50 kilometers northwest of Harare. It has installed about 7,000 solar panels and is working to build a 25 megawatt solar power plant. It invested $5 million and needs $25 million more, but the company says a problem accessing foreign currency is slowing down development.
As you can see, almost 80 to 90% of all the components that go into this power plant are imported. So it is an issue of access to foreign currency. But once you have that access to foreign currency, solar is quick to install, solar is easy to install, solar is easy to maintain. So it is really something that is needed for the country, but it's the issue of the foreign currency, access to foreign currency, that is very important for the development of these power plants.
For now, most Zimbabweans continue to endure long periods without power, a chronic problem analysts say is costing millions each day in lost productivity. Columbus Mavunga, for VOA News, Harare.
Shout out to my man's Columbus Mavunga. We really appreciate you, bro, for tackling this. Manzinzwira vanhu vachinyatsotsanangura the businesses were speaking for themselves. Udaba lolu lwamayusa kalalinganye seluhlupa abantu abosomabhizimusi mabhizinessmen vari kujema hanzi mayusa anetsapa asi. Helping me tackle this issue tonight is my first guest, Umnumzana Va John Muchenje. John Muchenje is a commercial farmer in the country. He's what they call a champion farmer. Aiwa vanorima vanorima zvikuru sa. And he's also an entrepreneur. Vamuchenje, mapinda muchironga zviri kufamba here mukoma?
Ya mushe zviri te.
Aiwa, tukufara tinomugamuchira muchironga. Nyaya iri mugango muri kuinzwa vanhu vari kuchema paground ndimi kamunoita zvemabhizinesi hanzi vamwe vari kuti chinhu chaora ichi imunoti
samaonero atinoita sevechidiki atitika vari mumabhizinesi tinoona kuti chinhu hachina kuora ende hatifungi kuti chichaora nekuti mukatarisa mamiriro akaita ikonomi yedu izvezvo as we speak President, what does the economy be from the informal to formal sector? Tangata Jaira situation is informal, but we are trying to be formal. Then Mukatasa Paranyama austerity measures, Yokuiso and the Minister of Finance, Yoku Zamako Katama cost to survive within our means. Yo Yokuruada, Pangua and Neatiri, but Mufaro Urikumberi. Because what you want to do is to stabilize our economy. Our economy is not yet stable. So the new dispensation is about stabilizing the economy. So we are going to my UTA do never move to the ones we see kuti zvinhu zviri kumboitika now. Because patiri so far, tamufana nemunhu ari mulabor, ari kupusha kuti mwana abude. Tikangotsungirira 2-3 months zvinhu zvinochinja zvira zvakanaka. Kana tingopai mukana dispensation iripo. Imbo pusha chenda mberi.
aswa mchenje mnozo ti 2-3 months sei kwa wanu vane makore haka wanda wachichema chema wachita ai wazuna zuna kumira zwakanaka vamnanga kwa wakatora matomu 2017 late 2017 na nasi wanu arukutu instead things seem to be getting worse nasi fio ya kuira mungati vanu fana ungo for how long mchiti vanu wajingawashing
ya muna zunufana kuitu wapata msema yuta ndijira zunufana kushanda andidika nika ino kuti imire zvakanaka inoda mayuti ane shungu nekuishandira the people or young people with the passion to work mukona patine kuita zvekurima paya tinoziva kuti Zimbabwe is agro based economy andidika saka kuti tikwanise kusumudza economy yedu tofana kusimbarara zvakanaka kunyaya dzekurima nhasi chaenda nine meeting na minister of agriculture ndichivaonesa ma challenges atikusangana nawo sevana vadiki nezvekurima andidika some of my young people they are crying about near the land. And when I talk in capital, I'm talking about sound financial support. Quite a support you couldn't poor 5,000. I know we need a sound financial support. When they are saying we've supported these young farmers, they are prepared to produce. And so all those issues, as soon as after a meeting to publicize it on Facebook and TV, as soon as you speak as you're underground, just a womb because of a naka, my package, you have a Puyakutiva, Nava Niki, or a Munus of Kurima, Ravanson, the Urumen, Soparu Apachin. Those are cheating, Gatimbor and Bataka Sungirida, Tone, Tisapote, Ramananga on a vision, Nevanayo, Yakuti Niki, and Berry. Yumkaona Kumasure. Kono medu yanga ichidzikira pasi ichidodona kuira pasi but iri kutraya kusumudziwa kuti iende mberi chainoda inoda vana vechidiki vane shungu dzekushanda we need to be prepared to work for our country as my youth my advice atisiyei zvekuita ma cry babies we can't continue as vana vadiki kuita ma press statements to kill nyaya ma price but we need to take action on the ground we need to produce andidika atigone kuchemera kuti bhwa kwira iyo minda iripo vana vachidini vavaende tinorima the command agriculture is there for us my young people let's take part let's participate let's produce for the country iwane zvino even same nekuma mines let's talk to the minister we mining tiwane ma claims yekumaina sevana vadiki Joining me as my second guest is an economist. He's going to break it down. Earlier on, that are going to break down what exactly is going on, Jalama repercussions of all these things that are happening at least when he's so joining me, Ekungweni from Zimbabwe, Ngumnumzana Umasimba Kuchera. Va Kuchera, ma gadi ya yungkom?
That's a small correction. England is economic. Economist. Re-economic analyst.
Economic analyst.
Munoita
zvokutsanangura economy. Mafambire economy, and it?
Tinoona kuti manhamba acho narikutaurwa navamuchenje arikufamba sei.
Right, matodzwa zvataurwa navamuchenje. Hanzi chinje kutanga ichi, hanzi vamwe vari kuchema vari kuti zvinhu zvirikungoita worse. Every other week tiri kunzwa something is either gone up or something is lost. Vamuchenje vari kuti aiwa, this is just the starting as something gets better. Imungati nazvo izvozvo ndimunonyatsohwisisa mafambiro economy.
Yeah, unoona I think there are a number of issues that we need to be truthful about. Number one, there's a kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka as it stands. That's the first reality on the ground. The second thing is that we've had a lot of promises, but on a daily basis, things are getting worse. Situation yet kanasi kuti ukwira kwaita fio kunoreva kuti vanhu vatovane less 46% pamari dzavo dzavanga vanazo. So zvazvinoreva ndezvekuti inini mari yamaishandisa kutenga chingwa kana kuti kutenga zvino zvinzwa munokwanisa kushandisa is now going to fuel either in terms of transport or in terms of buying fuel yamaishandisa kana mune mota dzachona. So it's either muri kubhadhara mari yemakombi yapitire nhasi inini kwandinogara padhuze kwangu chitaurwa $2 $2.50. So vanogara vanechekure we're looking at $3-4. But mari iri kupinda muhomwe haina kuwedzera.
Vakuchenje
vari kuti no ngatiite tiproduce. Pane zvinhu zvakawandawo zviri kuitikawo even kuarea iyoyo zvinoita kuti zvavari kutaura zvinge zvichinonoka kuitika especially sevechidiki. Tikatarisa isisi tichaona kuti vechidiki havana mukana wekuti vaite se chikwanisa kukasika kuwana zvinhu zvavanenge vachida kuti vange vachishandisa. Vechidiki vamwe vasiri havo kuminda vadecidawo kuita mabhizinesi avo angava yekutengesa zvinhu zvavo netelemarketing angava yekuita sei havasi kukwanisawo kuti airtime yavanoshandisa yakakwira kana zvishuwo yekuenda kutaun kwavanowana intaneti yakakwira handinoni. Saka zvese izvozvo zvinokanganisa mabhizinesi vechidiki. Havasi vese vechidiki vachakwanisa kuenda kumunda, havasi vese vachakwanisa kuenda kumamai.
Right, Masimba, what's in kubambe? Alright. Wothi ngikubuze ngesindebele ke uyeza umnumzana womuchenje ushilo wathi hayi ngempela not every young person is going to make it, not every young person is going to be able to make ukuthola i-land. Manje pho kumele kwenze what should abantu do njengoba isimo siloku isimo somnotho siloku sigugudeka. Abantu ngempela have to live somehow.
Right, oqala umele siwenze ukuthi sibone ukuthi udubo ungaba kuyini, kuyini imbangela enze ukuthi sibe kubanga esikilo khathesi. Kunezizathu ezintathu engizazilandisa lapha. Oqala i-corruption, inkohlakalo sibilo eyokuthi into izimali lani lani sizibone ukuthi ziyadliwa ngendlela engacaciyo. Ungakhangela kuneendaba zezinara, kuneendaba ze-GMB, ama-parasitals amaningi kule nkohlakalo kumele siyilungise. Khathesi izipho isibuyele emgwaqweni bathi yi-50 cents. Kodwa siyakwazi ukuthi thina sikhula izipho ibikhona, abadala bethu bekhula izipho ibikhona. Kuyini okwabangela ukuthi izipho eyayikhona ngesikhathi soneso iwele phansi ibindaba yenkohlakalo sesikulungisile yini ukuze leyi zipho eyikhibuyile yendalo ingawe phansi? Okwesibili ukuthi kumele nxa uye ukuthi sikhuluma indaba lezi sikhulume sibonisana sitshelana iqiniso, hatho ukuthi we start blaming abantu kumbe i-finger pointing. Ayisebenzi into elapha yokuthi mina lawe ngaba nembono ejeneral kodwa sonke singamaZimbabwe sifuna ukuthi iZimbabwe iqhubekele phambili. Atsho ukuthi nxa mina nxa umbono wakho uthiyane lo wami usiyi-opposition usiyimalecatha usingumuntu unike amabizo abaneneke, akumelanga kwenze njalo. Kumele sibonisane sivumelane ukuthi sonke ngeke saba lo mbono owodwa. Okwesithathu okwakugcina engikubona kumele kulungiseke ukuthi nxa sikhangela sizabona ukuthi uhulumende kunezinye into azenzayo engingaboni ukuthi wezenzelayo. Into le ewuthi ngishiwe into le ewupheka isinkwa uhulumende kathiyane lokufuna ukuthi apheke isinkwa makanceda abantu abanjengawe Mike ukuthi ube lokuyibhekari kwakho nxa ufuna ukuthi Massive. I don't know who the men are. A pacing, go who the men are.
Massimo, what's in Bambumlomo and Nana just for 2 seconds? Hold on to that point in years ago, man. You're watching Tatum Lalele and then I'll come back to you, Angus. Right, in years, Oxing Lom Lalele, Tingweni, Liamuzo, and Angumums and Umasimbaku Shera. Yeah, now he's an economic commentator. We are sure we are Cassisa Umbono King or Tabul Konekutuini, Lina Litini, Palani Mila Selong Yabona, and Pelok to Abantu by Angan, and Obuning Yabonga Kul, Shan Ushello, Singen and Obuning Bay too. As in Luz on the name Terry, I have a caller, Nilom Lalele Tingweni, Cola Colum Terry, Usungan Legushello, Mapinam Chironga, Zergo Fambe.
Hello there.
Yes, yes, Chief, how are you?
Fine, what about you?
I am happy, happy if you are happy.
I want to know what you Mutimbo Pau Mazan, I think that you know Mufunga Kodu no Kumukuita.
Chirongo and the chain, you Baba Pindai Pindai Tinzo, Mound Rain.
Maonera deal with the Munaga and Mujimanyan Makari, it's very difficult to get a speed, a capilla, Kumanya Koko
question.
Those are Aguita or Mindy Parisian.
The Indam Chidarua Gum.
Varugure Girava, Nuvachita, Zavano, da Iovaripo. Nogutindo Basarago Rukita, everything is stable. Nobody, but instead of first of all, Wakatana could be some of vendors, Nana Stated Mugago. Did not notice in the same of the Savannah. Nobody, though, and Varuku Kizano could think economy was no Panama can hold it, Sampa Panama, Mani, Nepal, what is about Mazai? I am. Sasa urumende ipapo ngaizana kuti igadzirise zvino because kuno kuma rural areas patiri kuno tari dzamira vakuru
saka mambo wana here mukana wokwira mabhazi ndikunzwa kuti mabhazi ezupko atanga manje kushanda
mabhazi ezupko kuno vaita kuti zupko chiti vakuyiwa pama mumadhorobheni pamarizimu.
Ndoku mbro kuti mudzokerere zvamataura nekuti hamusiku hwika foni yenyu inenge iringo break.
Ya ndiri kuti inini kuno kumaruro kwatiri hakuna mabhazi ezvupuko. Zvupuko inowanikwa mumatauni plus vakati haya makambani aya ane mabhazi akawanda wandafanika vanakura kurewa. Saka iyo zvupuko pachayo yakatoparara pasina zviripo pacho. Nokuti tisisu vanhu vacho tinenge tichizama kuti tigadzirirwe zvinhu munoziva kuti hosi yachipanga vakazoti vana kwati kwati nokuti kana chodo ino hurumende ikabatsirana papapa isu tinopinda tichitora kuno kumareserva kwemakliniki ese nezvikoro zvakanga zvava nemaenja masora iwawo but hakuna kana one chiripo chiri kufanishena saka zvese zvese zvandiona kuti hapana chinobuda.
Toto bvunza imi.
Hapana chinobuda except kuti kana topinda pa full swing controlling.
Ayo
ndokuti zvinhu zvifambe. Kocha ari kukwidzira mafuta chii?
Ayo atsakunzwa zvakanaka vagumbo tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa.
Vakuru zvakati oma izvi.
Ndizvo izvozvo hamusi mega muri kuchema.
Nokuti kana choro ini ndovamara kamudhudhu chako chako handichakwanisi kuzvazotengera mudhudhu ndiri paruzevo. Saka chii chinoitika kuti hurumende yedu ipinde pazvinhu zvakaoma kudaro.
Aiwa tichatobvunza vakuru tinotenda zvikuru nekupinda muchirongo.
Kana ngavatoita right off that bond rave namaRTGS right complete off one man ndokuti vanasipateleni nana kuti matirigirei vabve mumugwagwa.
Haiwa siuzwile baba Gumbo. Haiwa tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Pane vamwe vavo teerero vakatomira kupinda parunhare tinotenda zvikuru handisi. Right, liyamuzwa nangu baba ugumbu uyakhalala uthi hayi even mina I've got a motorcycle kodwa angisakwanisi lokugcwalisa i-tank lami ngenxa ukuthi if you sibiza imali enengi ngenani kuhlelo umjwakazi omuhle asiboneni ukuthi abantu bathini emakhasini ethu amathathu trikutepenyura ndambo tauro ndikatsanangura ndikathi trikutepenyura pane mapage edu mathathu VOA Studio 7 sikhona njalo ku VOA Ndebe sikhona njalo ku VOA Studio 7 hanzi pane makomments awandisa zveko chokwadi ndikutopembera mapinda nehuwandu henyu hanzi ED is failed, ED must go. Muchenje is entitled to his opinion as any other individual, however he is missing some basic economic fundamentals in his assessment. Zimbabwe will never move forward towards the desired direction as long as the question of governance is addressed and corruption ruthlessly uprooted. Lo ngundabazezwe viki hayi siyabonga ndabazezwe ngokungena kuhlelo aiwa vanhu vakawanda vari kutochema chema vanhu vakawanda vari kunyorawo maundro avo tinotenda zvikuru asamba nekukasi letu ele VOA Ndebele right kulo Sydney uti sizwa ezindala machono sizwa Sydney unjani mnumzana nangu maluleki ukhona uti unjani nangu uyaphinda uti John don't lie to us youths ai akavumi nangu uphela ndaba uti kunjani mfoka hobe ai ngiyaphila wena unjani nangu Boas Jayaguru uyakhuluma lokho kushiwo ngumnumzana umchange ukuthi qinani let's hope ukuthi izinto zizalunga kodwa let's go back to umchange thinzo Mount Rabo pamsoro pezvabuda thus far vamchange mchiripo parinare
ya ndiripo
right manzwa zvirikutaurwa nemunhu wese ari kupinda muchirongwa vamambo bata nyaya ye land zvikanzi nava kuchera hongu chinjakanaka asi not all youths have access to it mungati
Muna takatasa panyaya dze land anditika. Pane zvirongwa zvatoda kuzama kutise kuma youth. Pane ma youth akawanda pakatorwa land navakuru vedu vakange vasina access kwairi anditika. But pa land iripo tirikuda kuti paitigadzira nonzi ma partnerships anditika. Nevane land kudara because land yedu hapana pairi kutatamuka iri kuramba yakangodaro. So tuda kuti pane ma youth ari ni passion nenyaya dze farming. Ndobana mboti ndamboita meeting nhasi neve municipal culture achimbonesana nawo. Then tuda kuencourage ma youth aite ma small scale farming. Mukaenda kunyika dzakaita sana Israel nekuna na Japan havana land yakakura but they are producing zvinhu zvakawanda on the small scale land yavanayo. Ma youth edu tine challenge one yekuti tinoda kupiwa mazimunda akakurisa. But this na capacity ya kuproducer. Tina wabereki vedu wane minda ya wanayo ma 5-6 hectares haripu. Let's utilize. Munga ita wane internet simbo gugulae muna nonzi aninyaga woku kinya. I'm doing a case study on her success on farming. She is producing ma millions of dollars achita ma watermelons on a 3-hectare plot. Which means kana une apa ifamu mbereki wake. I have another youth from Masvingo who's doing a goat on a rented farm. It's not about owning or a farm, but it's about producing. So we want to make sure that my youth have about a concept of production. Let's not push about owning farms, but let's have the passion of production on our farms as youth and as young farmers. Because when they're trying to pursue issue ownership of land, it's issue it is very sensitive, and it involves a lot of stakeholders. But as of now, let's utilize land which is there of our parents, of our friends. Let's have partnerships, joint ventures with the people who have managed secure land before us. I think if we do that, we are home and dry as youth.
All right, batai parinare nditore mutereri nyezi kuti silo munyo mulaleli okone cengweni kola kola mutereri tinokamuchirai muchirongwa chedu cheve chidiki mapinda mapinda ndiani ari parinare
ndinguva mike
zviri kufamba
zviri nani chaizvo
ndiani ari parinare
ndinonzi mike kuchitungwisa
sazita zviri kufamba
zviri nani shamwari taomerwa
hanziko
Amuchenje avo iyo yavari kutaura ndona sekuti inozi daydreaming chaizvo.
Inda.
Economy iri muZimbabwe haichadi zvemavisi nezvimwe zvavari kutaura izvi zvisane basa rezvi. Economy is dying off every minute. Everything is deteriorating. So how do you talk of a war day when 5 years, 6, 7 years up down the ladder, we are walking, we are striding a step downward. We have never moved upwards.
Manzi, mkoma Mike Manzi, wa ere shambotaro, wauna wa mchenje, hanzi, aiwa. These are my symptoms, ezinu, hanzi, mkango, shinga, brave through it. Hanzi, ramangu, anajutanaka. Amuvu, mina, munoti, ine maundrao.
Hakuna zinzo akaita saizvozvo rambai makashinga yavo yendo yautoura vanhu vese vakutopera kuita varombo. Everyone is becoming poorer and poorer except for a handful of people vari corrupt nevava vanobvuta vhuta munda ivavava. There is no hope in Zimbabwe. This government has failed totally and it will never rise again.
Aiwa, tinotenda zvikuru sazita.
Mkuma Mike,
Mate.
There are no signs of hope. There are no signs of hope. Can they point Papani Chirikuit kwa Chirikuza economy in Zimbabwe to it revise? See, what improvement they made so far since they took over?
I want to know that Kuru. Mkuma Mike. Ndrukuti pane vamwe vateereri saka ndokupai 30 seconds kuti mupedze point yenyu.
Inini kuti vanhu ava vari kunyepa, they are instilling hope in people which will never come back. There is no hope in Zimbabwe so far. And iye ari kutaura iyoyo, how many farmers are able to farm muminda umu? Iyo figuro yakakwira kudai, who will sponsor them? 5,000 is a lot of money if it was going to be given to people who have a stable economy. But yes, it's talk of 5,000. Can 20,000 actually, what did you buy out of that much?
Aiwa, takunza zvakanaka. Thank you so much, Mkoma Mike, nekupinda muchirongwa. Mudzoke next week, and this.
Okay, wonderful.
Maspaka sando dzenyu. Leamuzwa, nangu mnumzana, umike. Silebizo, elifanayo. Uta hai, angkolu loko kushio ngumchenje. Uta hai, isimo somnoto, siloku sikukutega. Lila litini, ngota bulukone kutwini. Sibona bantu kutibatini, makasinete wa matatu. Nangu vusi mpofu, utingikona. Uti, bra Mike, how you doing? I'm good. Eka ya gunzi magakulu. Too much corruption, guhulumende. Ngibinge lelu mlaileli we studio 7, elupane. Uti ubaba, uchokonia mpofu, ngiabonga. Uyamnuzu, amnumzana mpofu, nangu vusi uti, ngiabinge lelu. Usikhumbuzo mlalazi uyakhuluma na isikalanga, mina ngisikhona isikalanga kodwa uthi ngizame uthi mawatshini bakalanga kubolilima. I'm guessing uthi how are you doing the abantu abathi amakalanga who are from Bolilima. Please correct me if I'm wrong. Ngicela ubhale umbono wakho. Ngizamile. Nansi udaba lukhona egudwini, ndiyo ngiyathi nayo mgango. Nasi tiri kutarisa mamiro akaita upfumi wenyika muZimbabwe tichitarisana nezve zvinezviri kusangana nevechidiki, especially avo vari businessmen. Pachirongwa tinava John Muchenje, who is a commercial farmer, nayo ari munhu wechidiki. Uyezve tinava Masimba Kuchera, nayo vanonyatsozeya nyaya dzezvemamiriro eupfumi hwenyika. Woti sihambe kumnumzana uMasimba Kuchera. Kuchera, usakone cingweni. Right. Abantu bayakhala labathi izinto azimanga kuhle. Awungichasisele namhla the price of fuel went up. What can we expect from here forth? What could be the consequences of fuel going up?
Right. You see, what happens is fuel is a cost driver. And the cost driver is something that pushes cost either up or down. So for you to transport any of your goods, even those that you are going to be transporting from your farm, you will need fuel. So every other cost of most of these products that we have are going to factor in your fuel cost. Because if I make my product in Chitungwi and I want to take it to Budiriro and sell it in Budiriro, I will need transport. Ngingalungisa i-product yami ngithe Chocholo ngifuna ukuthi ngiyihambise eGwanda, kuzafunakala i-transport.
and transport is part of the cost. So what we may expect are prices of some commodities to go up. Bread, milling meal, cooking oil, even into anything, a soft drinks, and so on. Whereas we've seen what the transport has already started going up as of tonight. So this is what we should expect from a fuel, increase. Everything else goes up. And I will not be surprised if it also forces obviously, yes, I would love over the tariff
increase
in the near future. So I'm not likely to also go up.
Mhm. Ngizokuthi ngilomlaleli ngicela ukuthi ngikubambe kancane icingweni kuchera ngiza kuwe manje ngithi. Ndikuzondile mthereri khola khola mthereri mapinda mchirongwa nasifoni yangu irikufaya. Ukhona icingweni yaripo padrunare ndiani?
Jowel.
Mkoma Joel zvirikufamba.
Ndikufamba makadiwe ikoko.
Aiwa, motudza ukamkoma Joel kuti muri kupi? Kupi kwacho kuZimbabwe? Andiri Zimbabwe inyika huru kana
kugokwe.
Ye kugokwe. Nhasi mitengo yefuel, price yefuel yakwira kugokwe, zvinhu zviri kufamba zvakanaka here?
Kana zvinhu zvese zvakwira, hapana chichitengeka zvachose.
Hanzi iko.
Ndaiti hangu vamuchenje vachitaurawo, kana iwo zvichivafambira hwavo ka. Vari right, but Zimbabwe yakakura, vanhu vakawanda vari kutambura, vari kuchema-chema zvokuti.
Asi vamuchenje vari kuti kana sezvamataura muchiti zvinhu zviri kufambira zviri right, vamuchenje vari kuti nangwe ini sezvo zvichindifambira zvinokwanisa kufambirawo iwe semuwechidiki mungati?
Hazvindifambiri nokuti ivo kana vakawana munda, ini hatira kuwana munda. Wokurima plus hatisi tese tinowana zvokurimisa. Hurumende inongopo avo neavo vamwe vazhinji vasina. Saka sitoro imwe chete zvara inoruma munhu wese. Manje zvakaoma tiri kuno.
Saka todi kuti nyika iendere mberi. I'm sure tese tiri kuti aiwa tiri kuti tinoda kuti nyika itange kufamba zvakanaka. Imi nemaonero enyu todi?
Tofa wangu samusuru pamwe chete tichionesana. Ivo dei vangohwirawo kuti kune vamwe vanoshanda, vamwe vasingashandi. Tine harahwa, tine zvirema, tine chembere, tine nherera
zviri
kupinda mushopu imwe chete. Saka vanhu ivavo vese vanorarama sei?
Aiwa mukoma Joel, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa.
Zvakanaka.
Mudzoke next week, handisi?
Thank you.
Nangu mnumzana Ucho uyakhuluma umbono wakhe ngodaba olukhonekodweni. Mthwakazi omuhle, ngenani phela kuhlelo, ngifisa ukuzwa kini umbono wenu mayelana lo daba olukhonekodweni. Regai ndiende kuna vamchenje. Vamchenje muri popa runare lapho. Vamchenje.
Ya ndiripo. Hello.
Right. Nyaya iri yefuel inenge yashusha vanhu vakawanda uku. Imi semunhu anoita basa rekurima, manzwa vakuchera vachinyatsotsanangura vachiti aiwa, usually the consequences of, you know, fuel going up means everything else goes up. Imi semunhu anoita basa rekurima, I'm sure you're one of the people who feel the heat when stuff like fuel goes up. Zvino zviri kukanganisirai basa here izvi?
Zvazvinoita ndeizvo handitika. Ndafarira kuti pane umwe ambotaura the economic analyst handitika achitaura nenyaya the effects of increase in price of fuel. It correlates with other activities. But samaonero edu hazvifani kunyanyo kwidza maprice. Yes, fuel inodetermine ma cost of production. But hazvifani kunyanya because hurumende yaisa statement. Vati vezera vati ivo kubva nhasi kusvika musi wa 29 I think for about five days or so up to 26 handitika, which means it's just a temporary price yavaisa pamaziva avo. Let's wait and see kuti inofambiswa sei. Though few ichaaffecta zvayo maprize emacommodities, but hazvifani kuve zvachinjisa maprize completely like 100%, because pana vamwe maincrease asiri justified yekuti munhu anokwidza fuel yakwira ne 46%, munhu anokwidza zvinhu zvake zvese ne 50-100%. So we need to look at the holistic approach what are the factors of production that lead me to produce maize? It's not the only few. Other factors are still stable. So we don't expect to quit the price. Nema dubious percentages. One affect the general populace. One affect the final consumer.
All right, I'm changing.
Business people, we should have some ethics.
Batai parra ndukudzoka kwamuri panyaya iyo ma ethics ndukudzoka for chingobatai for 2 seconds ndukudzoka kwamuri handiti.
Okay.
Right, ngiyezwa kuti ngilomlaleli icingweni tine mutereri ari parra nare ndiani?
Awe muri right.
Eh, tiri right, ndiani ari parra nare apo?
Ndinozi Gabriel.
Nkoma Gabriel, zviri kufamba here?
Ah, zviri kufamba.
Muri kufonera muri kupi ko?
Ini ndiri ku South Africa kuMpumalanga.
Hey, Mpumalanga ndiko kunobuda zuva kaiko.
Ndiri wari nobuda zuva
chaiko. Right, mapinda muchirongwa mukoma ndimi kamunoita basa rekutumira mari kumusha uko. Ne muso china apfura last week Thursday vanhu vakangomuka zvikanzi ah nasi dollar rakwira dollar iradona value yere bond radona saka imi vanotumira mari pamunotumira that means value yacho yadona zvekare. Asi nasi zvekare tanzwa kuti fuel price of fuel yakwira zvekare saka zvinora kuti manzwa vakucherawa kuti aiwa pane ma consequences izvozvo hanzi panokwira fuel price yechingo nayo vakatarisira kuti ichakwira price ye transport yezvinhu ichakwira imunoti nazvo iyi
ya ini ndobvumirana navamuchenja navamuchenja vamuchenjavo vanofanirwa kumuka mujira ravakafuga zvinozi vanoratidza kuti vari kurarama munyika yavo vega
inda
inyika yezanupf bekauzi vari kuwana zvese ndosaka vasina kana shungu kana hanya nekuti fiuro yazokwira zvii zvichazoitika mangwana vanotaurira vanhu kuti aiwa mirirai muone kuti zvichazoita zvichaita nokuti varume ava havana handifungi kuti advisor anoadvisor kana anyangare president munhu iyeye akaenda kuchikoro handifungi ndikutoona kuti varume ava ndeve chimbo chaivo vakomana ava vanogoda kungoshanda nezvibhapira bcause hapana kana hwana anombori neidea yekuti nyika inofanirwa kufamba sei nokuti hakuna chinhu chemuzimbabwe chinoti chikakwira chinodzika
regai ndipe vamuchenje
vakuru vamunavava ndivo ngavandiudzewo kuti pavakamboona prize yakwidzwa ikazodzikiswa ndepapi kunze kwezukuko yavava kutoda kutoti nhasi changopinda mugwagwa umu nyumba yacho ngovhara futi kambani yacho semavhariro yakamboita kambani yekutanga iya.
Alright, mukoma Gabriel, tinotenda zvikuru ndirikunzwa ndino mumutereri ndichapa vamuchenje mukana wekuti varesponde kwamuri ndapedza kutaura neumumuteereri ari kupinda muchirongwa ndinotenda zvikuru handisi
nemavaita kuti vagondipindura bcause vakuru ava vanondirwadza
seevanoita
vagokunge kambani yavo yavanoita zvavanoda nayo.
Definitely, ndichava pamukana handiti mukoma
tiri musango hatisi kukwanisa kana kuita chimwe chinhu ndekokungotumira mari kuti vanhu vati zvichikwira zvirudei.
Aiwa kunzwai zvakanaka, ndinotenda zvikuru. Regai nditore umwe womuteereri apinda muchirongwa. Ndiri kunzwa kuti I have my other caller apinda muchirongwa. Ngubani wokonekta cingweni aripo parinare ndiani? Aiwa tinotenda zvikuru. Kola mapinda muchirongwa, tiripo. Makadi henyu? Vamatonhodze, zviri kufamba here? Muri kutifonera muri kupi vamatonhodze? Right, zviri kufamba here?
Zvine nharo zvinhu zvacho izvi nekuti panapa ndiri kuziva muri kutaura nenyaya yeikonomi. Tingataura tikatatsveyama muromo panyaya dzeikonomi asi yesandiyo nyaya yatinofanira kutaura. Dambudziko riri muzimbabwe riri papolitics. Ikonomi kufa kwayo kunozongoonekwa semasymptoms izvo zvinenge zviripo. Saka tikana pamasymptoms tikadza kurapa hosha chaiyo inovapolitics hapana kwatinoenda. Zvatiri kuita zvakafanana. Halo.
Ndiri kunzwa, endirai mberi.
Zvatiri kuita ine kwandakakurira kumusha kwaipandira shiri. saka patishandira zviri pasa taishandisa taishandisa urimbo nemudzutu saka maamiriro akaita zvinhu muzimbabwe pane munhu akapa mudzutu yomwe munhu ine urimbo achatitandira nayo asi muridzi wemudzutu neurimbo akamira panotandirwa kwacho pane zvikoto kuti kana shiri dzaida kumhara shiri dzibva dzambururuka dzoenda saka pasitueshen yakadarokedza gore kana makore mairi makamira umwe achida kutandira umwe achidzinga shiri saka zvinoita zvinokondozvokuti ava uyo anoda kutandira neuyo ari kuti mudzutu ndeyake ngavatanza kugara pasi otaurirana wogumirana wogona kugowana kana chogona kugowana wotanga kushanda vachienderera mberi ndo pasitueshen patiri saka nyange mutuli mudo newamwe wake wari kuita basa rakanyanyisa rakanaka chose rokugona kuerekedza kuti wafudzire nyika asi tagore ripo ndiri kuti kana pasina political stability hapana kwatinogona kuenda senyika ekatagora kuga tigara pasi togadzira politics dzedu tozotanga kuchivironga yaro hwedu hweikonomi tosunga tichienda mberi
aiwa tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa vamatonhodze
ndinotenda kuti gundezi racho ranyaruta pfupi ukadzonza kumakumbo musoro rokubuda kunze ukafuka musoro makumbo ari kubuda kunze saka chandotonga pasisira ii tandogona kutsvaga bhuranketi rakakura notinyaaita dzonza mudhonzerowei hapana kwatinogona kusvika ndinotenda
aiwa mudzoke next week handisi right regai ndimhanye ndiende kuna vamuchenje ndisandatora umwe muteereri vamuchenje muchiripo parunarere
ya ndiripo
chipindurai kune vateereri vanga vachikanda mibvunzo kwamuri
ya ndinoda kutanga kupindura pane muteereri abva manje manjoni angaitaura nyaya dzepolitics ndinoda kukumikidza vanoita zvematongerwo enyika nditika vemapartis akawanda wanda vazive kuti maelections edu emuzimbabwe akaitwa gore rapera akadarika bato rinotungamirwa nevamunangagwa rikahwina handitika nobva nyaya dzavamenda kukoti nobva vanoonwa futi kuti ikoko vahwina futi which means takapfuura mufezi yepolitics so as mazimbabwens tofanira kuziva kuti takapfuura munyaya dzepolitics taakutaura nyaya dzekuumba nyika yedu nekusumudzira upenyu hwavanhu vanogaramo but tinoita challenge yekuti tine vamwe manje mamapato vanoramba vakatsimbirira pazvinhu zvakaitika gore rapera vachiti hazvina kuitika zvakanaka yeti bumbiro remutemo nemakotsi emuno nevesadhaki nevamwe vakakomberedza nyika dzedu vakatendera nezvakabuda musarudzo which means politics dzakapfuura kudhara takutaura nyaya dzekuvaka nyika
saka nyika yacho yovakwa sei vamuchenje nyika yacho yovakwa sei
aiwa vamunanga vakataura nyaya dzedialogue dzeunity huyai tobatane pamwe chete but unoona kuti kune vamwe vane umbimbindoga vanoti kana ndisipo haivhiwi vanomhanya kuenda kuamerica kunotsvaka masanctions ekuti vaomesere vamwe munyika inosekuti chinhu chaita kuti ikonomi yedu isvike pairi inyaya dzemasanctions because anokonzeresa zvinhu zvakawanda munyika yedu zvatisingaoni zvekuti ukaexplaina vanhu vanopedzisira vakutendekera kuti zanupf yakundikana apa but havasi kuona kuti chinoita kuti tikundikane senyika inyaya yemasanctions ari kudanidzikwa nevamwe vedu vari muzimbabwe
vamuchenje
zvoita kunge zifi havagari muzimbabwe but vanogara matiri ende vane vanhu vakavavhotera vanofunga kuti vanhu vavo vanotera but vanodadzira masanctions anafelta the same people who voted for them
vamuchenje regai ndikubatei muromo for 2 seconds nepatodzoka topedza nyaya yamamuchitaura yemaethics handiti right ndiri kunzwa kuti ndine muteereri kola muteereri pasara 7 minutes muchirongwa saka ndikukupa 1 minute mapinda muchirongwa okone cingweni ndiani
ndimukanya
mukanya zviri kufamba
hazviri kufamba
1 minute taurai maonereni
munoona dambudziko atiinaro dambudziko iri nderokuti iro mombotibatsira kuna vanoziva shoko ramwari kuna matiyo 15 pa14 jesu anoti bofu harigozotungamirira rimwe bofu kana mapofu akatungamirira anowera mugomba ose ari maviri ndozvakaita zvotagwara navamuchenja vana chavanoziva vanotaura zvinhu zvichiri pagiraundi zvamasanishen zvezei vanosiya zvinhu zvoumbavha nezvokuba zvouori havatauri vanotaura zvamasanishen masanishen ane basa remasanishen uno munyika tine zvicherwa zvakawanda zvinosundira nyika yedu zvein zvavazvino makambani ose anokuda kumutengo ndevakuru vari muhurumende hakuna mamunhu ane chimwe chiuru zvevakuru vari muhurumende makambani ndeavo anoita zvepetro ndeavo zvese zvatiita zvese ivo ndovakagrepa makambani ese saka tikuda mutengo pamadiro
aiwa mukanya nguva ndiyo yamhanya ndiyo yadyana natotenda zvikuru necontribution yenyu
ndatenda nezvamaita
next week tinokufonerai pane pachine nguva kuti munyatsotaura maondo renyu zvakanaka handisi
ndingafara
chaizvo right regai ndimhanye kuna vamasimba kuchera munomzana kuchera usako necingweni na
enkona
right umzulu umchenje setintudaba lwamaethics esisithi yebo ngempela kuyazisi like he can understand nxa usukhwezi intengo yempahla kodwa uthi hayi ngeke uthi ujustify ukukhwezi intengo usukhuphile iprice nge 100% abantu bona kodwa abathengisayo bayakhala besithi thina like you said we have to cover our cost of expenses njalo kumele lami njengomuntu ngiphile wena ungathini ngodaba lokhona yena uyasho ukuthi sithi njengosomabhizimusi you must have ethics.
Yeah, he is right. You must have ethics. But ethics don't start at the private sector. Ethics start in government.
Mm-hmm.
But I want to deal with this issue of sanctions.
Mm.
Sanctions are not the ones which cause people to loot parastatals.
Mm.
Sanctions are not the ones who cause people to loot our minerals.
Mm.
Sanctions are not the ones which cause people to do all sorts of things that they are doing in terms of corruption. That's not sanctions at all. So when we deal with sanctions, I understand that sanctions also do have an impact.
Mm-hmm.
But how can you explain someone having a gym installed at their house and being subscribed to another gym? How do you explain a situation where someone is paid $60,000 for a haircut and for someone to be, and you tell me they are sanctions? You are asthma sanctions, I'm changing. We've got to go to the other one. Asthma sanctions, umbaza. Tinofana kusunga mbaza. Zona variri kwa kumachere. Dokuti zvinezvi tange kufamba. We need to change the system of government. We need to celebrate things. Munhu wese aba ngaende kujere. Ikoko ndoko anofana kugara. Inini vamuchenje kana muri clean. Toshanda tese zvakanaka. But kana tine mbavha pakati pedu kuti ngatizviregerere, let the past be the past, bygones be bygones. No, that will not work.
Right.
Zvinoramba tiencourage system ichiriyo.
Kuchera isikhathi do wothi nginikeze umchenje ithuba lokuthi akuphendule bese sigqiba uhlelo. Ngiyabonga kakhulu lo ngena kuhlelo angithi. Right, vamuchenje tokupai mukano wenyu chirongwa pasara 2 minutes saka ndokupai 1 minute kuti mupindire vakuchera uyezve mutipewo mazwi enyu ekupedzisira.
Chekutanga ndinowirira navo vakuchera nenyaya yecorruption. Corruption imhonzi yakashata. Ndaona vachikota nyaya dzakaita kuzinara. Minister vedu vetransport vakatopindira nyaya yacho ndakaona zvinzi vanhu veko vakasuspendwa. And it's not even a battle of my courts in Gawain de Kujere, passing a war, passing a kuba, a tidimba, Vamika, Edu, Dorniga, Budiri. Then in the Ganananga, the Mayut, not let's utilize Mkana, Tina President, Medram Nangagua, a very listening president. Laka Vura Dora, Reguti, Tikatnes, Chemo, Sevanava Dik, Nanveko Squaw, no discuss now, Vaka Vura, not Patira. Let's also participate in Muma program, Urumende, Anobuda, like Vana Commander Grouch. As these programs are not partisan, as soon as we are now in my youth in Zimbabwe, let's participate in any program, Abuda, Urumende, and the ETS, irregardless of our party, and the Etino Benefita, Tisuma Zimbabweans, Archo. Tisuvanava diki, panichine simba rekuvaka nyika. Ndoti pamberi nekuvaka nyika yedu, pamberi nekubudirira.
Mhm. Vajon mchenje tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa.
Ah, ndinotenda maita basa.
Right, livazwile bonke bobabili bayakhuluma bathi udaba lwenkohlakalo, udaba lwecorruption, phansi ngocorruption, kodwa umchenje uyasho ukuthi hayi phambili ngempumelelo, phambili lokubambana, phambili lokuphakamisa abantu abasakhulayo. Lini lithini? Isikhathi 2, isikhathi 2. Hai, mtsvakazo muhle, Zimbabwe muhle, ndinotenda zvikuru mapinda muchirongwa nehuwandu henyu, manzwa kubva vamasimba kuchera uyezve vaJohn Muchenje. Ine hangu nguva yangu ndiyapera panapa, ngatisanganei nemusi wesvondo apo panichange ndichikupakurirai dzimwe nyaya dzinoenderana nevechidiki uyezve vhiki riri kuuya ndichange ndiripo pano pachirongwa chenu chevechidiki, chirongwa The Connection. Anokuonekai nemufaro, ndine wenyu Mike Hove. Bye bye.